manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri muswe muvhuro kubvumbi 29 2024 makatirira ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voviga magamba matatu vachiti vanhu vakawanda munyika vari kutambira mari itsva ichatanga kushandiswa nevanhu mangwana yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti mari haisi kutambirwa zvakanaka. Zimstat inoti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yawedzera zvakare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti ruzhinji rweZimbabwe rwagamuchira mari itsva yenyika yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iyo iri kutarisirwa kutanga kuwanikwa mumabhanga kutanga nhasi vanhu vachizotanga kuishandisawo mangwana. VaMnangagwa vataura mashoko aya nhasi muHarare apo panga pachivigwa magamba enyika matatu anoti vanyasha Nash Dzimiri, amai Grace Tsitsi Jagadu na Brigadier General Shadrick Veja pamarinda anoradzikwa magamba eNational Heroes Acre muHarare. Mutoro wedu wenhau Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange paine kutsutsumwa kwakanyanya muvanhu pamusoro pemari yemaZIG kubva zvayakaparurwa nehurumende pakatanga mwedzi uno, vaMnangagwa vashamisa vanhu vakawanda mushure mekutenda vana veZimbabwe nekutambira kwavanoti vaiita mari iyi.
I commend all Zimbabweans for the manner we have adopted and are protecting the use of our own currency, the Zimbabwe Gold ZIG.
Ndinoda kutenda vana veZimbabwe nekutambira uye kuchengetedza mari yedu yemuno yeZIG kuti tinge tichiishandisa. Makorokoto Zimbabwe, iyi imari yedu yatinofanira kudada nayo sezvo ichitipa chimiro sevana veZimbabwe.
Mari yemaZIG iyi yaendeswa kumabhanga nhasi neReserve Bank of Zimbabwe uye vanhu vanotarisirwa kutanga kuitora mangwana. VaMnangagwa vatiwo sezvo nyika iine mhandu dzakawanda, mwana wese weZimbabwe ane chijana chekuona kuti upfumi hwasimukira.
As we strive to achieve our national economic development goals, we are bound to encounter challenges.
Apo takatarisana nekuzadzisa zvishuwo zvedu senyika, tichasangana nematambudziko. Asi ngatibatiranei pamwe chete mukubatana nemurunyararo, musenze kete wekuti nyika yese ibudirire uri patiri tose.
Asi mutauriri wesangano rinomirira vagari vari mumakanzuro anodarika makumi mana reResidents Association Coalition for Electoral Reforms vaMavelas Kumalo vati hazvidi n'anga kushopera kuratidza kuti veruzhinji havasi kufarira mari yeZIG.
Zviri kuitika zvinopa mhinduro zvega kuti vanhu vari kushungurudzika vachitadza kuwana machenji mumakombi. Munhu akakwira kombi anopiwa chenji yemabiscuits kana kuti mazepu kana aine mari yekunze ngatiti dollar maUS. Saka izvi zviri pachena kuti hapana kutambirwa kungaite mari inenge ichidai kutambudza vanhu.
Vaimbove mutevedzeri wemutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaOstalos Siziva vanoti bato riri kutonga reZANU-PF ndiro riri kutadzisa upfumi hwenyika kusimukira nenyaya yeuori.
Nyaya inofanira kugadziriswa inyaya yecorruption. Muno muZimbabwe upfumi hwenyika huri kubiwa nevanhu vashoma vanenge vachishandisa mapolitical parties, in particular the ruling party. Ndo nyaya inofanira kugadziriswa, nyaya yecorruption. mukaverenga auditor general's report inokuudzai kuti mari iri kubiwa munyika every year through illicit financial flows. Nyika yakarasikirwa nemabillion emadhora ekuAmerica.
Asi anozviramba izvi, mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato rezanupf vafarai marapira vachiti vemapato anopikisa havadi kuti nyika ipunduke.
Now the corruption vanhu vari kuona chero maminista anosungwa, hakuna munhu asingasungwi kana mhosva ichinge yangobatwa. Asi isu hatingauyi pano kuti tisore tichizotanga kutaurawo kuba kwekuisa opozisheni mumakanzuro, nekuti hazisizvo zvinoendesa nyika mberi. Chinoendesa nyika mberi ndechekuti isu naivo ngatibatanei pakuti panenge pane mhosva yabuda, ngatifumurei vanhu vachisungwa, basa richienda mberi.
Vamunangagwa vakurudzirawo kuti vereizhinji vabatane nehurumende mudonzvo rayo rekuvaka nyika. Asi kuchitariswa kupikisana kwemapato arimo nezvematongerwo enyika, zvinokwanisika here kuti vabatane vaine chinangwa chimwe chete? VaElton Ziki, mukuru wesangano reThe African Cause Trust, vanoti
vanhu vakabatana hazvirevi kuti hatipokani pamaonero nekunongedzerana zvikonwe, asi hachingavi chunhu chakafanana nekensa inoramba iri muvanhu vedu. Zvinogoneka kuti nyika ino chero vanopikisa vabatane nevari kutonga kuti tiendese nyika yedu mberi.
Magamba matatu aradzikwa nhasi, Vashaka Bvudzimiri, Amai Jadagu naBrigadier General Veja vatsanangurwa navamunangagwa sevanhu vaida kuona Zimbabwe inoyerera huchi nemukaka. Brigadier General Veja vakashaya nemusi wa16 mwedzi uno mutsaona yemumugwagwa, kuchiti vadzimiri vaive musori vakashayawo musi mumwewo vakurirwa nechirwere cheshuga. Amai Jadagu vanonzi vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi. Vanonzi nebato rezanupf vakashanda zvakasimba kutsvagira bato iri rutsigiro kubva muna 1980. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yazivisa kuti mitengo yezvinhu kana kuti inflation yakakwira kusvika pazvikamu zvinodarika 50.9 nezviga zvishanu kubva muzana kana kuti 57.5% kubva pazvikamu 55 nezviga zvitatu kana kuti 55.3%. Asi imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi inoongorora nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu pasi rose muzvinafundo Steve Hanke vanodzidzisa paJohns Hopkins University muno muAmerica vanoti mitengo yezvinhu yakwira nezvikamu zviuru zviviri nemazana mana nemakumi masere nematanhatu kubva muzana kana kuti 2486%. VaHanke vanoti pasi rose Zimbabwe ndiyo iri pamusoro penyika dzose panyaya dzekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Mukuziya nezvenyaya iyi, Taboka Ncube weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari sachigaro vesangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera.
Zvinhu zvakakwira ichokwadi, mafigures aya anoratidza nyaya dzeinflation. Inflation zvichireva izvo kukwira kwemitengo yezvinhu zvichienzanisa neungava mwedzi wapera kana kuti ungava gore rapera. Ndinoona kuti vese vanoratidza kuti zvinhu zvakakwira mitengo, chinova ndicho chokwadi. Asi ndinoona kunge hangu mafigures avaHanke aya anenge azokwiririsa zvikuru. Zvinenge zvaakuzaradza kuti upfumi hunenge husitori kufamba zvachose. Ndinoona kuti mafigures chaiwo chaiwo anenge ari pakati peawo atiri kupiwa nehurumende, atingati ariwo pasi zvakanyanya neawo atiri kupiwa navaHanke anovawo kumusoro zvakanyanyisa.
Sei pachizoita musiyano wakakura kudai pakati pemafigures maviri aya?
Zvinoitika zvikuru sei munyaya dzemasvomu idzo dzidzi dzekuti tinenge ndakuona kuti mastandards avanenge vatishandisa kana kuti zvinhu zvavanoshandisa kucalculata inflation yavo zvakafanana here atingati mainstruments achona kana zvishandiswa zvacho. Saka tinoona kuti zvishandiswa zvavanoshandisa zvakasiyana, uye zvinhu zvavanotarisa kuti vabude nefigure ravo zvinenge zvakasiyana. So kuti vamwe vanenge vachitarisa mitengo yezvinhu zvatingati zvashandiswa nevanhu zuva nezuva atingati mabasic commodities. Vamwe vanenge vakutarisa mitengo nezvimwewo zvinhu zvinenge zvisiri mabasic commodities.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi varisachigaro wesangano reCenter for Disability Rights vamasimba kuchera vachitaura vari parunare kuLondon naTaboka Ncube weStudio 7. Munyika maita gakava guru panyaya yesarudzo dzichangobva mukuitwa muMount Pleasant neHarare East dzakakundwa nebato reZanu PF. Izvi zvakatevera kubuda muparamende kwakaitwa nevaive nhengo dzeCitizens Coalition for Change kana kuti CCC muzvarifa dzaimahere nava Allen Markham. Vaviri ava vakabuda mudare reparamende vachitsutsumwa kuti ZANU PF yainge yoshandisa vasori kuparadza bato rinopikisa. Asi veZANU PF vari kuramba kuti ndivo vakakonzera zinyekenyeke muCCC. Vachinyora padande mutande ravo reX vaDavid Coulter vanova meya vekubulawayo vati ZANU PF yakakunda musarudzo iyi nekuda kwekungobuda muparamende kwakaita vaviri ava. Asi vachipindura muzvare mahere varamba mashoko aya vachiti vaColter vakanganwa chazuro nehope sezvo vasiri kutaura kuti ivo nevamwe vakabuda mushure mekunge nhengo dzeCCC dzadzingwa zvisina tsarukano mudare reparamende, vamwe vachirohwa nemapurisa uye vamwe vakaita saBishop Masaya vachiurayiwa, vamwewo vachipambwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wechimwe chikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi.
Tinokasha madzi zikuru nemashoko avaColter nechikonzero chekuti zvigaro zvakasiyiwa izvi zvakasiyiwa mushure mekunge vachabamwe vaita zvisiri pamutemo vachishanda navamunangagwa kudzora vanhu vakanga vasarudzwa semaMPs nemakanzerasi kuvabvisa zvisiri pamutemo. Saka ava vakaratidza kutsutsuma ndokuzobva pazvigaro zvava vachiratidza kuti sarudzo dzenyika dzanga dzisiri kuremekedzwa. Muonero weruzhinji hausi kuremekedzwa munyika. Ndochikonzero chikuru chakakonzera kuti paite mavhakansi mumaconstituencies ataukwa.
Ko zvavari kutaura zvekuti vaifanira kurwa vari mukati meiro dare reparamende zvaakaita vamwe vakasara
vachigwachi nendava yekuti paramendi demokrasi yeparamendi chaiyo takaona kuti yanga yabudikidzana maparlamentarians anga asingakwanisi kudiscover kana kupfunzurudza maissues aipika panguva iyoyo. Zvisineiwo muonero wavowo kuti vaifanira kurwa vari mukati, varipo vamwe vari mukati vari kuzama kugwa varimo, asi izvozvo hazvirevi kuti vakabuda vakanga vasina kodzero kana kuti chikonzero chakadzama chekubuda.
Asika vamwe vanopikisa vari kuti izvi ndoo zviri kuratidza kuti vanopikisa vebato renyu havana kubatana kunenge kunongoitwa madiro ajojina zvinozopa ZANU PF mukana.
Zvandingakuudzai ndechekuti vachavamwe vakanga ayasiri mhemba kana kuti nhengo musangano wedu, zvakaitwa zvakanga zvisiri pamutemo.
Mutauriri wechimwe chikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi vachitaura vari parunare muHarare. Vachabangu vanoramba vachitivo vainge vari nhengo yebato iri kubva kare. Mukuzeya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Riki Mukonza vanodzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa.
Zvatiri kuona zvinongoratidza kusanzwisana kuripo pakati pevari kubato kana tikati mapato vanopikisa muZimbabwe. Izvi zvakonzera kuti tione ZANU PF ichikunda kekutanga mumakore akawanda chaizvo muguta reHarare, munzvimbo dzakaita seHarare East neMount Pleasant. Vanoti dai vamwe vasina kubuda muparliamendi vanodaro nevasingatenderani nazvo vese vanogona kunge vaine mashoko akanaka, asi chokwadi chaicho chaicho ndechekuti zviri kuitika mubato rinopikisa zviri kusiya ZANU PF ichiwedzera kusimba, ivo vanopikisa vachiwedzera kuita zinyekenye.
Asi izvi mungati zviri kukonzerwa nayo vanopikisa here kana kuti ZANU-PF ndo inenge iri kupindira isingadai zveutongo wejekerere?
Zvine paviri, asi chandingade kuudza vanhu ndechekuti hongu ZANU-PF ingange ine painopindira. Asi kupinda kweZANU-PF hunge atenderwa kanayo vanopikisa. Saka ivo vanopikisa havagoni kungochema vachingoti ZANU-PF yazovadai, ZANU-PF yavadai. Ivo pachavo havana kubatana, ivo pachavo havana rine.
Saka pangagadziriswe sei kuti Zimbabwe ive nyika ine utongo hwejekerere?
Panotoda kuti tombogarwa pasi. Kunyanya-nyanya iye zvinezvi maelections asati apadyo. Vanhu vochiisa pfungwa pamwe chete, vobatana. Chimwe chakanetsa mubato rinopikisa inyaya yehupepindoga. Saka nyaya iyoyo yotaurwa. Nedzimwe nyaya dzese dzinonetsa idzo dzekurwidzana-rwidzana dzekusabatirana pamwe chete nedzimwe dzakanetsa kumashuroko dzotaurwa pamwe chete dzozerwa kusvika vanhu vanzwanana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of South Africa vari parunare kuPretoria. Chirongwa chedu chatiri kuparura nhasi chinotarisa nyaya dzezvouori muAfrica. Tiri kutanga nekutarisa zviri kuitika muSouth Africa, umo mune kurudziro yekuti vanenge vafushunura vanenge vachiita zveuori kana kuti mawhistleblowers vachengetedzwe kuti vasagume vave mukanwa mamupere. Mumwe mudzimai wemunyika iyi aishanda kukambani yehurumende yePassenger Rail Agency, Martha Ngoye, anoti akafushumura uori waitika mukambani yaaishanda iyi, asi akabva arasikirwa nebasa, uye izvi anoti zvinomushungurudza mupfungwa, uye anoti zviri kukanganisawo mwanasikana wake. Asi apo mudzimai uyo achiri akamirira kunzwa kubva kumatare, anoti ari kumboshanda nerimwe sangano rinochengetedza vanofumura uori, reWhistleblower House, rinobatsira vanenge vashungurudzwa vakamhangara uori. Dzimwe nguva vanenge vafushumura uori vanourayiwa. Semuenzaniso, muna 2021, mumwe mushandi wehurumende Babita Diokarana akaurayiwa panze pemba yake mushure mekufushumura uori mubazi rezveutano. Mumwewo akafushumura uori mushandi wehurumende aishandira kambani yendege yeSouth African Airlines, Cynthia Stimpel. Stimpel anoti vanhu vanofushumura uori vakakosha zvikuru mukupedza dambudziko iri. Hurumende yeSouth Africa iri kutendawo kuti zvakakosha kuti pave nevanhu vakazvipira kumhangara kana paitwa uori. Imwe nyanzvi munyaya dzezveuori, Dr. Ugliesa Radulovich vepaUniversity of Johannesburg, vanoti panoda mitemo yekuti vanenge vafushumura uori kana kuti mawhistleblowers vachengetedzwe, uye panodiwawo kuti parangwe vanoda kuvakuvadza kana vayanikwa pachena. Vanhu vanotaura kana paitika uori vanonzi vakakosha zvikuru mukuurwisa uye munyaya dzeutongo hwejekerere. Nyaya iyi yatumirwa nemutori wenhau weVoice of America, iHassan Afeji. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika 13 dzemuAfrica kusanganisira South Africa dziri kupinda musarudzo gore rino, uye vanhu vari kukurudzirwa nekuyambirwa kuti vangwarire nhau dzekunyepa pamusoro pesarudzo dziri idzi. Zvinonzi pana vanhu vari kuburitsa mashoko enhema vachishandisa humizha hwechizvino-zvino kana kuti artificial intelligence. Asi rimwe sangano rinonzi Campaign on Digital Ethics kana kuti CODE riri kushanda nevatori venhau kuSouth Africa kuti vazive kana pachinge patumirwa mavhidhiyo kana mashoko enhema. Apo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mwedzi wevana vanononoka kukura mupfungwa zvinoenderana nezera ravo kana kuti autism. Vabereki varikurudzirwa kuti vanyatsotarisisa vana vavo sezvo chirwere ichi chichinonoka kuzivikanwa kana kubatwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Autism chandinga taura Marvelous chirwere chekuti kuZimbabwe tanga chisina kuwanda zvekuti tingava nezita rataichipa kumuchishona. Asi autism chirwere chatingati developmental condition inoita kuti vana vasava necommunication kana kutaura sezvinoita vamwe vana vanenge vachizvarwa, vanenge vari kind of disconnected from vamwe vana. Ndizvo zvandingataura. Pangava nemazita azomuka, asi chirwere chatakakura tisinganyanye kuona.
Vabereki vangaziva sei kuti mwana angange aine dambudziko iri rekuva aine autism?
Chinotoitika Marvelous ndechekuti chirwere cheautism chinoonekwa nemasymptoms kana zvinotarisika zvinosanganisira kuti mwana anenge asingataure pamatanho akasiyana siyana paya pa 6 months pa 9 months zvinoita vamwe vana vazhinji, uyezve anenge achiratidza kunge pamwe asinganyatsekunzwa nekuti iye anotooperate a different universe yekuti iyo normal communication is one of the things chinenge chichisafa, uyezve anenge achiita atinoti ma repetitive activities. Pamwe anongofarira kuita that one thing, but zvimwe zvese zvachitoita kunge mwana ane musikanzwa haatereri nokuti anotongoraramawo in a different universe.
Tinonzwa vamwe vabereki vachichema chema nyanya kumusha kuZimbabwe kuti vana chiremba dzimwe dzenguva vanotora nguva kuti vazoziva kuti mwana anenge aine chirwere ichi. Munoti vabereki vaite sei pavanoenda kunoona vana chiremba?
Chandinga kurudzira Marvelous ndechekuti vabereki pavanoenda kunoona vana chiremba paya pamaregular check-ups vana vachikura, vanofanira kutsanangurira kunana chiremba zvavanenge vari kuona zvisiri normal pamwana. Izvi zvinosanganisa zvatotaura kuti kana vari kuona kuti mwana haatereri zvakanyanya, sometimes we might just say mwana ane musikanzwa, but sometimes it might be because ane disability kana kuti ane this condition yeautism. Saka chandinenge chikurudzira ndechekuti ngavatsanangurire vana chiremba kuti mwana uyu haasi kuprogressa zvakaita vamwe vana. You know, most families vane more than one child. Saka unokwanisa kuona kuti mwana uyu akasiyana nevamwe pakuti patinotarisa kuti anga ava kutaura zvakakwana, haasi kutaura. Patinomupa mainstructions anenge ari nomaignore. Sometimes it's not just stubbornness, but it's because pane zviri kuitika zviri kuita kuti mwana asakwanisa kufollowa mainstructions. Saka chine chane chikurudzira kuvabereki ndechekuti tsanangurirai vana chiremba zvese zvamunoona zviri out of place pamwana, because vana chiremba pamwe vanenge vane 20 minutes nemwana zvatopera, havakwanisi kudetecta those signs and symptoms dzamune muri kuona sevabereki kumba.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuNorth Carolina muno muAmerica. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, nasi tiri kutarisa nyaya yevadzidzi vemuzvikoro zvakawanda zvepamusoro-soro vari kuratidzira vachitsutsumwa nezviri kuitwa neIsrael kuGaza. Vamwewo vana vechiJu vanoti havachakwanise kuenda kunodzidza zvakanaka nekuti vave kutyira upenyu hwavo. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi muyadzi zvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro paHoward University muno muAmerica.
Ndingati kuratidzira kuratidza kusiyana kwaita generation mhuri muno muAmerica. Students vadzidzi vari kurwadziwa nezviri kuitika kuPalestine, saka vari kuratidzira sapoti yavo nekutsigira vari kuPalestine. Vari kushungurudzana futi nezviri kuitwa nenyika Israel. Asi panega kusiyana, vamwewo vari kutsigirawo Israel yacho. Zvasiyana nevabereki vavo negeneration yavo vanga vakashingawo nekutsigira Israel.
Tiri kunzwawo vamwe vachiti vana ava ngavarambidzwe kuratidzira, vamwe vachiti ngavaratidzire. Bumbiro remutemo rinoti kudii panyaya dzakadai?
Bumbiro remutemo ndochinhu chikuru chainokoshesa kuti munhu anofanira kutaura akasununguka, munhu anofanira kuratidzira akasununguka. Ndozvinhu zvatakamirira senyika yeAmerica nebumbiro remutemo ndozvarinotsigira. Saka kuvarambidza kuti vaite zvavari kuita, vataure vakasununguka vachiratidzira, tinenge taakutedzera hurumende yedzimwe nyika dzatinogara tichipokana nadzo tichiti vanodzvanyirira. Saka kaudzvanyirira kando kanorambwa nevakawanda muno muAmerica, kuti hazvisiri zvatakamirira senyika.
Tichitarisawo kuti mune sarudzo yemutungamiri wenyika muna Mbudzi, kuratidzira uku kungakanganisawo sei vaTrump kana vaBiden?
Varume ava vaviri mapozishon avo haana kunyanya kusiyana panyaya dzekuIsraeri. Vese vanotsigira nyika yeIsraeri. Saka ndingati pane ava vari kuratidzira vachitsigira vanhu vePalestine, havafari nevarume ava vaviri panyaya yekuIsraeri neGaza. Asi pasarudzo pane nyaya dzakawanda dzatei tichitarisa. Hondo yekuUkraine, and chikuru kwandiri maondo rangu, nyaya inenge ichitarisa vanhu vakawanda inyaya yeikonomi yemuno.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaCalvin Manduna vari parunare muno muWashington DC. Iko zvino tochienda kune imi vateereri muchitiudza zvamunofunga.
Panhau yemaZig, hurumende yakafani nemukadzi anotakura mimba 9 months achingozvara mwana wacho mubva amuuraya. Vana Gift Mugano vane chido nenyika yavo. Vanzweiwo movateerera zvavanotaura. Kana mukavachinjanisa ana John vacho nana Muturi muchinjanisa, kana mukazochinjanisa ana Peter kureserve bank iko, hapana chinofamba. Zvavangofane huku iri kurarira mabhura esino. Ndikomburedi bongo zuzu kuchinyika kugoromonzi.
Ndiri mukomana wekuMozambique. Nyika yese yaipa. Nyaya yekushupeka vanhu haisi kunzvimbo hani. Kana kwedu uko kuMozambique uko zvaoma. Mumbori nane imimi makaita chikoro chekuti makakwanisa kuvhura chaneri kuAmerica. Ndo panoratidza kuti vagari vemuZimbabwe vakajija. Isusu kwedu uko hakuitiki. Kana ukada kutotaura nyaya dzacho unourayiwa. Vanhu vari kufa zuva nezuva. Hazvitaurwi, hazvibudi panyuzi. Wangotaura unourayiwa. Kana ukavhota kwacho, ukavhotera Fererimo unourayiwa, ukavhotera Renamo unourayiwa. Nyika yaoma, ngatinamate. Munhu otomirira kuuya kwaJesu chete oponeswa, zvapera. Zvenyika izvi hazvina maturo. Vakarwira nyika havadi kubva pachigaro, vari kungoita madiro.
Ini ndodawo kutaura nenyaya izi, ndoda kutaura nenyaya yezano vari kutonga nyika kuti vanhu veZimbabwe vangwara kana kutangwara. Chakachenjedza ndechakatanga, hama dzangu. Pamaiti pamabhonda yamuchititorera mahusa muchiti dzakafanana, taakuzvize kuti iko zvinezvi muri kuda kutora mahusa kuvanhu. Monyeboketa seyakasene simba for 3 months or 4 months muchikorekta mari dzedu, mari dziri kuvanhu dzemahusa, muchisa muhomwe, mozorega mashisha yanyaya chichidonha manje. Izvo ndo zvisingachaiti, munhu wese wangwara zvisingamboiti. Tangwara, taano uchenjeri. Maiti ndimega makangwara, aineko zvinotangwarirana. Kusunga kwamunoita wako tinotoziva zvinhu kuti ndipi munenge muchitomhanya nekutochinja futi vamwe. Saka isi tinotomirawo nerumwe saiti. Tangwara nganhau rino dzinototaurwa rinonzi kuti musangane naachamisa namunangagwa zvitorerai.
ZANUPF, mangoromera nepropaganda handizvo zvinovaka nyika. Izvi zvokusoro imba muchiti chamisa wakakumbira masanction. Vatsvangirai vachiwapenyu, maiti ndivatsvangirai. Nhasi maakuti ndichamisa. Ko zvino mbori pai? Iko zvino magadzira Zigi. Maakuritanga kuriramba imi. Maakutosungira vanhu kuti ngavarishandise. Saka isanction riri kukonzera izvi zvamuri kuita izvi. Zvichingobvawo nemi vachoenga. Pamakatorera vamugabe maifanira makadzokisera nyika kuvanhu. Poitwa maelections vanhu.
Aiwa, tinotenda vateereri, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiyai mina Taboka Ncube. Musakanganwe pachirongwa cheLive Talk, tiri kutaura nezvechirwere cheautism.